tine nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kukariba apo vamwe vanoraura hoemudhamu iri umwe wavo vakapambwa zvisiri pamutemo nevanhu vasiri kuzikanwa kuti vari kubva kupi umwe akazokwanisa kurohwa akanyura mudhamu remvura
chii chiri kuitwa nebazi renyu pamusoro penyaya iyi
pari zvino tiri mubishi rokutsvagurudza kuti chii chingange chakaitika kana kuti chii chiri kuitika
vafarao pane zvamuri kuronga here kuti zvakadai izvi zvisaramba zvichiitika sezvo tichiziva kuti vamwe zvevanhu vekuzambia vakauraya vashandi vaviri vezimparks makore maviri apfuura
tinoshanda zvakanyanya nevanoona nezvekuchengetedzwemhuka wekunyika yekuzambia nesuwo tichifamba tese tichiita tinotiwo majoint patrols saka tinoshanda tese zvakanyanya pabazi zvakare rehurumende tinoona sekuti isusu bazi redu inoona zvekudyidzana kwedzimwe nyika nebazi rekuzambia here kunodzirana vanorambawo vachishandidzana tichishanda tese kuita kuti tikwanise kugarisana zvakanaka tine urombo nekurasirwa kweupenyu kwevamwe vedu makore matatu apfuura asi inyaya yatinenge tichitaurirana tichinzwanana kuti toita sei tikwanise kushanda pamwe chete kuchengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanya zviri mumvura kudhamu redu rekariba.